주문 지켜야 된다고 하는 게 2000년이지만 스피킹 워크에서 만 미션자가지고 반대가 생가 나 미션인 걸리지 미션인 게 팀들 반대가 생가 그가 프로페셔널이 뭐만 기타
제가 쿠파이 그 팀우트 니니 인도자 노다구 이타이지
아 에스 이리스 쿠란 데요나 이리스 에덴이지
Tanzwa manga muri kuzanzibha mazuva apera ayo izvezvi muri kugadzirira kuenda kuMorocco tiudzei nezvechirongwa chekuMorocco ichi.
So visa for music platform yema musicians kuti ashowcase savari and especially those emerging musicians from different countries across Africa. So we were invited this year to go and showcase our brand Nasipho Music. Banoya, different stakeholders from different countries in the music industry. I get some music booking agents, music festival directors, and a whole lot of people who have something to do in the international music scene.
Gadziriro dzacho dzave papi mambobata kuti kune matambudziko amunosangana nawo akawanda muzvirongwa izvozvi.
This opportunity, it's one of the opportunities that will come once in a lifetime. It's not once in a lifetime, so we are actually pleading to Zimbabwe and also on the international people that we are looking for funding yekuti tiende ko funding in form of air tickets, in form of money, in form of paying for our visa cost as well. And first of all, you need to come to 2022-25 November. We only have a few days left.
Kune vakawanda vanoda kunzwa mumhanzi yenyu, vamwe vanozviti mapromota, vamwe vanozviti masponsa, nevamwe vanongovo mafans vanoda kukubatai, vanokuwana ikupi?
Vanenge vachida kuzotibata vanotibata pa +263 782 899 772, kana kuti vanotibata pa email yedu nasibomusiczim@gmail.com.
It was a Friday, and in Gango CA Muchienda and that one for one egg that Shirimudeng. It was a Friday.
Uka Batara Kanaka, Banea no Yawuka, Banea does Ivakuti Urimana. Thank you.